manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 7/2019 nguva dzava 7 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ronetsekana kuwana mari yakakweretwa nevamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara ava vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana. Hurumende yanyorerana chibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bhanga guru mukukweretesa vanhu nemakambani munyika reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ rinonzi riri kunetsekana kuwana mari yatakakweretesa vamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Muna 2015 bhanga iri rakati raive rine mari yarakakweretesa vanhu nemakambani yaisvika mamiriyoni makumi manomwe nemasere emadhora iyo yakanga isiri kubhadharwa. Bhanga iri rakakweretesa makurukota aive muhurumende yava Robert Mugabe pamwe nenhengo dzedare reparamende.
Chiri kushungurudza vakawanda munyika inyaya yekuti vamwe vevanhu vasiri kubhadhara zvikwereti izvi vakakweretazve imwe mari inodarika bhiriyoni imwe chete kuReserve Bank of Zimbabwe. Mushure mekukundikana kubhadhara mari iyi, bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rakazoti rave kutora zvikwereti izvi zvichireva kuti vanhu ava havana kubhadhara kana kobiri rimwe chete. Asi bhiriyoni yemadhora iyi iri kutarisirwa kubhadharwa nevanhu vose munyika kuburikidza nemitero yavanobhadhara kuhurumende. Vamwe vane mazita akanyorwa ava vari kuramba havo vachiti vari kuzorwa mafuta enguru yavasina kudya sezvo vachiti havana kumbokwereta kana kuti vakabhadhara zvikwereti. Nhengo yedare reparamende yakazvimirira vatemba muliswa vekuNorton vaudza Studio 7 kuti mari yavari kunzi vakakwereta yezviuru mazana matatu nemakumi mashanu itori shoma pane mari yavakakwereta kubhanga iri.
Itori kuma 2 miliyoni chaiko ende imari yandakatora sechikwereti ndekambani yangu yefodya inonzi Salt Lakes yatai pamafetiraiza varimi. But varimi vakaita side marketing havana kuzobhadhara mari iyoyo, saka inini ndisemukuru wekambani major shareholder vanobva vaendera inini. Asi ukatora mari kubhenki ukatadzabhadhara, pane security yaunopawo kubhenki, imba nezvakati wandei mashares, kuti ukatadza kubhadhara vanotengesa izvozvo vokupa. Nyaya yedu yakaenda iri mukoti iri mudare nekuti takati aiwa tabhadhara izvi kubhenki kuti varikadze mari yavo kati bhenki haina kugutsikana. Saka inyaya iri pamberi pedare ende izvi ndo zvinoitika mubusiness. Business muZimbabwe hazvi kufamba mushe. Kukwereta mari kubhenki hakusi kuba. In fact story nani ndinofara kundinoonekwa semunhu anokwereta mari kubhenki nokuti anopa mari kubva kuhurumende.
Asi vanomirira bwera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba vati kunyange vakakwereta havana wavo kuzokwereta mari inosvika zviuruzana zvemadhora iri kutaurwa. Vachinotimba vati vakabhadhara chikwereti chavo uye vatumira Studio 7 tsamba kubva kuCBZ paWhatsApp ichitsanangura kuti vakabhadhara chikwereti chavo chose.
Andina kana chipereti, of course. Ndakatora chipereti 2010, which was 38,000. And I pay all. And that chipereti, andina kishungo chitora nyingi. Geta ima agriculture. Saka, saka tora nika chibadara chese, nema teto jita. Na nafi wana oma teto jita. Andina kana chipereti, mbundasi dizeti yasi. Kala nechipani saguri, kuku doneta mari. Tunukwane sama 30,000, 40,000. 10,000 those over and spirit.
Vanomirira Nyanga South mudare paramende vari nengwe Zanu PF uye vaimbova gurukota rezveumhizha vasupa mandiwanzira varamba kuti vane chikwereti chinosvika zvuru mazana maviri kubhanga iri.
Mazwi macho manana ndingangoti it's fake. Musatambise nguva yenyu muchiteedza zviri ipapo nokuti hapana chokwadi chiri ipapo kunyanya nyanya takatarisana neni. But ndozi ya vamu wani mazitari ipapo wa kato buritao mashuwe kuta ndezwe manga manga ndezwe matosu ya rukuda ungo shubi za mazitari ani pasina maka.
Studio 7 aina ukwanisa kubata vakuruwe CBZ kutitinzwe kutinyaye iri kufamba sei sezo vanga wasiri kudaira nare mbosha zavo. Asi gweta vatenda ibiti vatenda kuti kambani yavo yakapiwa basa rekutevera zvimwe zvikwereti izvi asi vakati havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi. Mangwana Studio 7 ichaedza kutaura nevamwe vakanyorwa mazita kuti tinzwe divi ravo. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara avakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana. Izvi zvinoitika apo mhuri yavadzamara iri kuparura nhasi itaidza mara trust unova mucherechedzo wezvinhu zvese zvavairwira. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvataurwa negurukota rezvemukati menyika vaKain Matema muNational Assembly vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzebato rinopikisa reMDC.
Ndakambotaura tichiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi saka hapana zvandingataura.
Mumiririri wekambuzuma muNational Assembly vaWillis Madzimure vange vakumbira vamatema kuti vazivise dare iri kuti vasvika papi nekutsvaga vadzamara avo vakapambwa mumusha weGlenview 7 muna 2015. Vadzamara avo vaive mutori wenhau vakasiya basa rekutora nhau vachiti vave kurwira kodzero dzevanhu. Kudzamara vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vasiya basa. Vakaita mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square iro raive nevanhu vaiswera vakaungana muAfrica Unity Square vachiti vaMugabe vabve pachigaro sezvo vaityora kodzero dzevanhu. Musi wa9 kurume muna 2015 vadzamara vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe uye kusvika nhasi havazivikanwe kuti vari kupi. Dare repamusoro-soro rakapa mutongo wekuti hurumende kuburikidza nemapurisa itsvage kuna vadzamara pamwe nekuzivisa mhuri yavo kuti vari kupi. Munin'ina wavadzamara vaParson Dzamara vaudza Studio 7 kuti mapurisa akataura navo kwemwedzi mitatu chete zvichitevera mutongo uyu uye kubvira ipapo mapurisa haasi kutaura navo. Vadzamara vati vakatomboedza kutaura nemapurisa gurukota rezvemukati menyika pamwe nemutungamiri wenyika kuti vagadzirise nyaya iyi asi hapana chakabuda. Nhasi mhuri yavadzamara iri kuparura itaidza mara trust rinova sangano richange richimirira zvese zvairwirwa navadzamara. VaParson Dzamara vati mukoma wavo aida kuti vanhu vagare vakasununguka murunyararo uye izvi ndizvo zvichange zvichimirirwa neitaidza mara trust. Zvichakadai sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambira chikumbiro chekuti nhengo dzeparamende dzipiwe madiplomatic passports. Vati nekudaro nhengo dzese dzeparamende dzichatanga kupiwa magwaro aya zvisinei nekuti ndedzebato ripi. VaParadza vayambira kuti vachashandisa magwaro aya zvisina mwero vachatorerwa. Mune imwe nyaya nhengo dzeparamende the MDC, zaramba kuziya Bill the Maintenance of Peace and Order, zichiti dziroda kutanga dzaona zvakashandurwa pabiri iri, mushure mekunge imwe komiti yeparamende yeParliamentary Legal Committee, yati biri iri rinotyora bumbiro remitemo yenyika, vange vakabata chinzvimbo chemutauri weNational Assembly, vaWilliam Mutomba, vabvuma kutambira chikumbiro chenhengo dzeMDC, uye gurukota rezvemukati menyika vaKain Matema, vachiti vachauya nebiri rinezvakashandurwa kana kuti maamendments pachirungu mudare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hurumende yanyorera nachibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi neVictoria Consultancy, gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWiston Chitando, vati donzvo rehurumende nderekuti nyika iwanirwe kwokutengesera marasha kuIndia, uye kuitira kuti iwane mari yekushandisa mukuchera marasha aya.
The agreement today entails Victoria Consulting performing a number of functions.
Chibvumirano chanhasi chinosanganisira Victoria Consulting ichitiitira zvinhu zvine chitsama. Chekutanga kuti tsvagira musika wekutengesera marasha kuIndia. Kana tadaro tine zvipinga izvo zviviri zvinova mari yekubudisa marasha nekuwedzera marasha atinochera.
Vashitando vati Zimbabwe inofungidzirwa kuti ine marasha anosvika mabhiriyoni makumi maviri nemashanu ematani, asi pagore kuri kucherwa matani ari pakati pemamiriyoni maviri nemamiriyoni matatu.
Tinofungidzira kuti tine marasha anosvika matani 25 biliyoni, asi parizvino pagore tinochera 2 kana 3 miriyoni tani pagore.
Vachitando vatiwo India ndiyo inotenga marasha akawanda pagore zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
India ndiyo nyika inotenga marasha pasi rese. Gore rapera vakatenga matani anosvika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri.
Vachitaura pamusangano mumweyo, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati Zimbabwe inofanirwa kutora mukana wekudyidzana wakanaka uripo pakati payo neIndia.
Ukama pakati pedu neIndia hwakanakisisa. Tine ukama na Prime Minister Modi hwakanaka. Munoona zvakare parizvino India ine ukama nenyika dzemuAfrica pasi peAfrica India Forum, umo India iri kudurura mari.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti kambani yeVictoria Consultancy yakamboshanda nenyika dzipi, uye kuti vakuru vayo ndivanani. Asi vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa vaGift Chimanikire vati havaoni kuti zvakanaka kuti Zimbabwe itsvake misika yekutengesera marasha kunze kwenyika, ipo pari zvino kusiri kucherwa marasha anokwana munyika.
Maonero aturi takandodaira masvondo mashoma nana apfuura aya zvakaratidza kuti marasha ari kutoshota kuburuwai kune Thermal Power Station iyai. So already isisu maketi yedu kairi kunida moo marasha dzana ara available. So kuti titange kuexporta isitata satisfaya atingati domestic requirement yedu. It's not a very wise thing at the moment.
Nyanzvi mune zveupfumi vaNyasha Muchitwa vatiwo havaoni zvakakosha kuti Zimbabwe itsvage kambani yekunze inotsvakira Zimbabwe misika yemarasha. VaMuchitwa vatiwo zviri nani kuti kushandiswe ukama hwagara huripo nedzimwe nyika. Dande mudande rebazi rezvezvicherwa rinoti Zimbabwe ine marasha akanaka, uye ine nzvimbo makumi maviri nepfumbamwe dzine marasha. Makambani maviri chete munyika, Wange Colliery neMakomo Resources, ndiwo ari kunyanyochera marasha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSpain asunga chikwata chevanhu changa chichiita basa rekupinza zvisiri pamutemo vanhu munyika iyi vachibva kuNicaragua. Vanhu ava vanga vachizomanikidzwa kuita mabasa ekuchengeta vakweguri. mutungamiri wenyika ya America Donald Trump vari kushanyira Dayton kuOhio vachitaura nevanhu vakapfurwa nemusi wesvondo. VaTrump vanonzi vatambirwa nevanhu vanga vachiratidzira. Mapurisa emuSouth Africa anonzi nhasi asunga zvarwa zvekune dzimwe nyika zvinodarika mazana mashanu uye kuvharisa zvitoro nemabhizimisi evabvakure muguta reJohannesburg. Izvi zvinotevera kupazwa kwezvitoro zvezvarwa zvekune dzimwe nyika nezuro manheru nezvarwa zvemuSouth Africa. Svondo rapera, mapurisa anonzi akarwisana nezvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa mushure mekunge mapurisa apinda muzvitoro zvevabva kure ava achitora nechisimba zvinhu zvaitengeswa nevanhu ava zvaaiti zvaigadzirwa zvine mazita ekunyepa. Sachigaro veAfrica African Diaspora Forum Dr. Fusimusi Sibanda vanotisangano ravo richiri kuedza kuti ritaurirane nemapurisa nezvenyaya iyi. Vanotiwo kushungurudzwa kuri kuitwa zvezvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa kunoomesera zvarwa zveZimbabwe izvo zviri kutiza matambudziko ekumusha zvichinopindawo matambudziko ekusungwa nekuparadzirwa midziyo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa emuSouth Africa panyaya iyi. Asi vachinyora padandemutande reTwitter, mutungamiri wedunhu reHauteng vaDavid Makura vazivisa kuti vavhara mukati meguta reJohannesburg uye zvarwa zvekunze zvinodarika mazana matanhatu zvisina magwaro zvatorwa nemapurisa uye zviri kubvunzurudzwa. Vatiwo pfuti dzakasiyana-siyana nemabara pamwe nezvigadzirwa zvisiri zvechokwadi zvawanikwa muzvivakwa zvakasiyana-siyana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Sibanda.
Nezuro manheru zvizvarwa zvemuno muSouth Africa zvakatandamisa zvizvarwa zvinobva kunze zvinova zvine mashop mavanotengesa. Ndokutandamisana navo kubva nenguva dza 5 manheru kusvika 8 mausiku muJoburg Inner City nekuUVL. Asi tataona chitika nhasi ndechekuti taona mapurisa achipinda muJohannesburg achivhara marodhi ese vanhu vasingatenderwi kupinda kunosvika kumashopu kwavo. Hatisati tanyatsoziva chaizvo kuti chataitika ndechipi nekuti patatida kutinosvika ipapo hatina kutenderwa kusvike. Asi tinonzwa kuti vapaza mashopu evanhu, vanhu vacho vasipo uye vanga vachitora vanhu vese une mapepa kana kuti hauna mapepa. Kana watorwa zvonzi uchanodzoka kupolice station taverifya kuti mapepa ako ndeechokwadi. Panga pane helicopter yanga ichingobhururuka pamusoro pemabhiridhin ipapo vanhu vachidzingwa nemapurisa kuti vasasedera chero vanga vakamira kunze.
Saka vanga vachibatwa ava zvizvarwa zvekunze kwenyika chete here kana kuti nezvemuSouth Africa vanga vachingosungwa?
Zvizvarwa zvekunze kwenyika zvanga zvichibakwa kana uchinge une bepa chero iyi asilam chero chichi unongotogwa zvonzi tichanoverifya kumberi. Ndo chinotinetsa ichocho nenyaya yekuti maitiro ezvinhu aitika nhasi unoyo anoratidza chaivo kuti hurumende kana chiri chokwadi ndosaka tichida kuti tinyatsoverifya chaizvo tichaitika. Kana chiri chokwadi chaizvo kuti mashopu avanhu apazwa varidzi vasipo uyezve nekuti vanhu vanga vachinhongwa zvinotoratidza kuti government iyo chaiyo chaiyo ndiyo isingadi vanhu vekubva kunze. Nguva dzese idzi yanga ichihwanda kumasure kwevanhu kuti aiwa vanhu ndivo vari kuita sei macriminal activities hapana xenophobia. Iyi ndiyo inenge ichinzi institutional xenophobia iri kutoratidzwa negovernment.
Munofunga kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe?
Zvizvarwa zveZimbabwe hatizivi nekuti nzvimbo iyoyo inogara vanhu vakawanda vanhu vemuZimbabwe varipo ipapo. Tingatoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvasungwawo nhasi zvanga zviri munzvimbo iyoyo.
Pavanhu vamamuchitaura kuti vatorwa nemapurisa nhasi, munofunga kuti vanhu vangani vasungwa?
Nhamba yatataona icho zvinotanzwa kuti about 700 vanhu vanga vabakwa vasungwa nhasi.
Saka munotarisira kuenda kumapurisa riini kuti mukwanise kutaurawo nawo?
Tatogadzirisa kuti tichava tine machi musi wa21 August inenge ichiendesa memorandum kuna meya napremier nemapurisa nenyaya yekuti zvizvarwa zvinobva kunze kweSouth Africa hazvisi kubatwa nenzira yakanaka chose. Kubva gore rapera muna November zvizvarwa zvinobva kunze zvine mashoku zvaigara zvichitaura zvichiyorerana nameya kuti aiwa taita dambudziko nekuti tiri kuvingwa pano zviri mumutemo tichitorerwa mari nembatya. Kana hurumende yemuSouth Africa isingadi kuti zvizvarwa zvekunze zvigare muSouth Africa ngaigare yangotaura zvakanaka pano kuti itaure kuti aiwa pane humbavha nemhosva dziri kuparwa. Tiri kunzwa nhasi uno kuti hanzi pawanikwa maak 47 mumashopu iwayaya Chumuto tishamisa nyo kuti atisa tabo ndo wakuti pane mosha. Zirugi tukwa nyo wame wadu pano kupura na kurugi itika. Chatino zandu kwa kuti mapurisa ndo wanga garachungo kupura vano atishamisa me live ammunition. Saka nasi kutitinji wakuti pawani kwa puti. Uye vano wari grema shopo wa shipo. Chini tino vunduka na kuti atisi kuti futi zanga zakara ziri mwere. Kana kuti iputi za wawu ya nazo kuti watuwa zote wanano vakunze waru kuita za waru kutawaraisu.
Avo vanga varisachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vari parunari muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema zvikuru nedambudziko rekushaika kwemagetsi. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekuhobhoswa mutari amai Patience Montero vanomuka mangwanani vachida kugadzirira vana vavo chikafu chekudya vasati vaenda kuchikoro. Asi panomuka vanowana magetsi asipo izvo zvinopa kuti vatadze kubikira vana vavo. Amai Montero vanoti nguva zhinji vana vavo kusanganisira vavakidzani vavo vari kuenda kuchikoro vasina kudya kwemangwanani kunopisa kwakaita sebota kana svutugadzike.
Zviri kutambudzika nenyaya yemagetsi pakubikira vana makuseni tichimuka kana anenge achida kuenda vadya, saka nenyaya yehuni futi huni dzinenge dzichidhura, saka panguva yatinomuka magetsi kunenge kusisina, saka vana vanozoenda vasina kugeza mvura yakadziya uyewo vanenge vakuenda vasina kudyawo zvinhu zvakadziya. Ndiwo matambudziko atirikusangana nawo.
Amai Montero avo vanotengesa zvinhu pamusika muguta reMutare vanoti kushaikwa kwemagetsi nguva zhinji kuri kuvhiringa zvinhu zvakawanda mukurarama kwavo.
Kushaikwa kwemagetsi kuri kutotisvota isu, nekuti magetsi kuenda kwavo network inobva yaenda, transmission hakuna, TV hatichatoni matv, TV dzinotombotivaraidza kuti tibvise mastress. No stress dzacho hobho dziri kutotisvota isu.
Mumwe mwana waamai Montero ari kuita gore rechinomwe pane chimwe chikoro muno maMutare Chantel anoti ari kukwadzikana nekushayikwa kwemagetsi sezvo ari kumutadzisa kuita basa rezvidzidzo zvaanofanirwa kuitira kumba. Chantel anoti vabereki vari kudhurirwa nemakenduru uye ari kuita madhora maviri ari matanhatu.
Homai dzatinopiwa nematicha tirikutadzira kudziita nenyaya yekuti magetsi anoendaenda anogona kuya pakati peusiku, saka isu sevana chikoro tine disadvantage yekuti tinenge chida makendru, end of which makendru achari kudhura. Vabereki havana mari, isu tinenge chida kunyora homework, saka sometimes tinokundikana kunyora homework yacho nenyaya yekuti tinenge chidawo makendros.
Matambudziko ari kutarisana naamai Montero matambudziko ari kutarisana neveruzhinji muZimbabwe apo magetsi anenge asipo. Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA inoti yakatarisana nedambudziko rekushaya magetsi sezvo mvura yemudhamu rekariba yadzikira zvikuru. Mutauriri weZesa vaFullard Gwasira vanoti kudzika kwemvura mudhamu iri kuri kuvhiringa urongwa hwekuwanisa vanhu magetsi.
Tine urongwa huri kutaburisa yatinoziya publicized load shedding sketch inotaura kuti kubva pakatarisa kuti mvura yekukariba yakanga yaderera zvakanyanya, saka inotoziva load shedding tinge tichichengetedza mvura iyoyo. Makadambudziko atiri kuita nderekuti kariba yakanga ichigenereta over 1000 megawatts.
Senzira yekurerutsa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi, vaGwasira vanoti kambani yavo ine urongwa hwekuwanisa vagari magetsi kwenguva shoma sezvo ZESA iri kukundikana kugaya magetsi anokwanira nyika.
Stage 1 notaura mazuva yese magetsi anoenda, asi anoenda makuseni kubva zvekuna 5 kana 10 ozoenda futi kana 5 kana 10. Taita dambudziko remagwenya edu anyway in the country tinoenda pastage 2, inova yemagetsi anoenda pa5 makuseni aidzora na10 manheru. Vanochinja zvese izvozvizvo makastomize edu anoziviswa mumaredio nemutv tivange vachigona kuplana kuti mabasa avo vanoaita zvakaitwa sei nenguva yakaita sei.
as mumwe mudzidzi pachinoi University of Technology wa David Manema avo vanogara kwaMutare vanotiwo kuenda kwemagetsi kurukanganisa zvakawanda zvinosanganisira kuti vamwe vana vechikoro vari kuenda vasina kugeza kudya uye kufa kwemidziyo yakaita semafiriji masitovhu uye makombiyuta pamwe chete nekuora kwenyama nezvimwe zvinenge zvichida kugara zvakatonodzwa.
Ya, zvino konzeresa zvakanyanya pakuti vanhu vanenge vatenga muriwo dzakati wandei vachiisa mafiriji dzinozogumisira dzaora ende hapana kuona murasira muriwo iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinotizivisa iri kutadza kuwana magetsi kubva kukambani yeescom yekusouth africa nehcb yekumozambique sezvo iri kutadza kubhadhara chikwereti chemamiriyoni makumi manomwe emadhora ekuamerica. Hurumende kuburikidza negurukota rezvemhando dzemoto vafosh chasi iri kuita hurukuro nemakambani aya kuitira kuti zvisa ichitanga kukwereteswa mamwe magetsi kunyange yazvo isati yapedza kubhadhara chikwereti ichi. Kudzamara dambudziko remagetsi ragadziriswa vanhu vakawanda vakaita saMai Montero nemhuri yavo vacharamba vachirota manyakare apo vaimuka chironguva vachiwana magetsi aripo vachiita zvose zvavanoda pasina chinovakanganisa. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dara naonia from Cape Town South Africa. Tikumbirova munangagwa kuiza uye pamhepo tivakumbire mune zvakanaka tivataure navachamisa. Tichikumbira kana vachamisa vachikwanisa kuti vauye na 8 ka tikwanise kuti titaure nao paya pamunotiisa chirongwa na 8-5. Tombotanga kutaura naivo vachamisa tinzwewo kusaidhi kwavo kuti vari kuona zvakamira sei kuti vaende vataurirane navamunangagwa.
Muri kutaurana anonzi Professor Mabendere, ndiri paUniversity of Western Cape, Cape Town. MuZimbabwe I think situation iripo yika inotoda kutoti vatungamiriri vemapato vasangana. I think kutoti tikaona kuti vachamisa vakakwanisa zvavari kugara vachingotaura zvatinoona zvichitaurwa mumapepa nawo nemaaudio anenge vachibudisa kuti vanoda dialogue navamunangagwa rinova rinenge richimidhietwa neindependent convener anonga achitaura asina kwaakarerekera. Zvikadaro tingi zvinoita kuti nyika yedu ifambe zvakanaka.
Ndinonzi Anderson Fitzgerald from Cape Town. Tichengete muZimbabwe inanyando nezanupf ichikwanisa kuti ingasunungure nyika kana kubatsira ikonomi zvanhu chose. At the same time hazviite against the MDC joinane nezanupf yangoitika tikungowedzera lifespan yezanupf yangoita zvekuti vakwanise kuwana another life again vashandisa MDC like what they did in 2013.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheDiaspora Forum nasi paLive Talk. Apo jonga na Chris vanenge vachitaura nemi nezviri kuitika kuSouth Africa, uko mapurisa ari kurwisana nevanhu vanhu vazvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Sezo nguwa hidi apira, regaiti mbotarisa misore nao zvakare. Banga re Commercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ro tatarika kuwana mari dzakakweretwa nevamwe vanoita zvematongerwo enyika. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara ava vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Praxitis Jeremiah kana kuti PJ munhau dzeIsindebele.
sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lamukela kuStudio 7 ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhla ka 7 Ncwabakazi 2019 ngoProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ambona ukuthi ube ungumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa iKorea lapha eZimbabwe. Lokhu sokuza kutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi.
Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eye Victoria Consultants ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga.
Umbani ofuneka kulapha eZimbabwe? Kufuneka umbani omnene kakhulu, ifanele kumele wathi le imali kakhulu ukuthi inganyedisa ukuthi ivale isithethe lesi siwe ukwefuneka ukwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbani ezaneleyo.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yeSouth Africa e-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe amagetsi afika ku-400 megawatts viki zonke asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Kuthi-ke kwele-South Africa khona ngale bekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni leJohannesburg ngemva kokuba amapholisa egqagqele leli dolobho angena edinga impahla ukuthi zatholakala ngokungekho emthethweni. Njalo bebopha labangela maphepha okuhlala khonale okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eye Victoria Consultancy ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga afana labo India, Japan lamanye ngenhloso yokutholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe. Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela ukukhulu kwamandla kagetsi ngoba lisehluleka ukwemba amalahle eneleyo ukuphehlisa ugetsi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ele-India ngelinye lamazwe asebenzisa amalahle amaningi ekuphekeni amandla kagetsi anela uzulu walelozwe. Ngomnyaka odluleyo lelozwe lithenge izigidi ezingamachumi amahlanu lambili zamathani 52 million tons zamalahle. Ekhuluma emkhosini wokulotshwa kwalesi sivumelwano, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kumele lisebenzise ubungani balo le-India ukuze lithole amathuba entuthuko.
We have been asked for a call between the Prime Minister of India and His Excellency Prime Minister Modi.
Silobudlelwano obuhle lelizwe le-India kanye lomkhokheli walo uModi. Njalo sibona ilizwe le-India selilohlelo lwe-India Africa Forum lapho elikweledisa amabhiliyoni amadola emazweni e-Afrika. Kufanele sisebenzise lawo mathuba ukuze sithole imali ezenza sithuthukise amafekitali ethu.
Owakhathesi leZimbabwe liyemba amalahle amalutshwane aphakathi kwezigidi ezimbili kusiya kwezintathu zamathani 2 to 3 million tons amalahle ngomnyaka. Lokhu kubangela ukusolakala kwemali yokutsha amankampani emba amalahle afaka lewange Colliery ehluleka ukuthenga imitshina ephucukileyo yokusebenzisa ukwemba amalahle amaningi. Umphathi ntambo wezemigodi uMnumzana Winston Chitando uthi uhulumende uqhashe iVictoria Consultancy ngenjongo yokwengezela imikambo yokuthengisela amalahle kwamanye amazwe.
Ilizwe le-India yilo elithenga amalahle amaningi emhlabeni. Ngomnyaka owedluleyo ithenge amalahle afika 52 million tons. Ukuthi kunyanga kamabasa ibisithenge amalahle afika 15 million tons. Sina njengelizwe besithengisela amanye amazwe amalahle amalutshwane. Isivumelana lesi sizenza ukuthi iVictoria Consultants yenelise ukusithengisela amalahle yethu emazweni afana leIndia.
Lesi sivumelwano samukele ngabantu ngemiza etshiyeneyo. Umnumzana Brian Dube sithi bekungaqakathekanga ukuthi uhulumende aqhathe inkampani yeVictoria Consultants ukudinga imikambo yokuthengisela amalahle ayo, ngoba umsebenzi wokade ungenziwa lugatsha lukahulumende.
Mina ambona ukuthi ube ungumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhoye lapha eZimbabwe. Lokhu sokuzakutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi, ebhadala umsebenzi eminyade engakwanisa ukuziyenzela yena esebenzisa i-embassy yakhe ese-India, kumbeni i-Ministry of Mines ibingakwanisa ukuyenza khonoko.
Abanye baveze ukukhathazeka nalesi sivumelwano besithi uhulumende ubengaqakathekisa ukuthengisela amanye amazwe amalahle njani lona ilizwe lisekunzimeni. Unkosikazi Sakile Moyo uthe ilizwe kumele liqale le ndaba lahle enelabantu balo lingakacabangi ukuthengisela amanye amazwe.
Aze udaba lolu vele lubuhlungu vele, mina kimi liyangikhathaza, liyangikakaza. Kabaqale belungise vele ikholi ekhona lana, beyilungise yenele isisupply, isifakele nje lathi amagesi wazothi lathi sizibone njengelizwe. Lokhu ukuthi bayathengisela abanye abantu thina singakalungiselele, ayi akube ngcono.
Umsebenzi wokwemba amalahle ubhekane lenkinga eziningi ezifana lokusilela kwemali yokuthenga imitshina elohlonzi, isimo semisebenzi yokuthwala kwawo kungaba ngezimota loba ngololiwe. Owakhathesi ilizwe lenhlelo ezilishumi zokwemba amalahle esabelweni seMathebeleni North ezimelele ukuthola imali yokuthuthukisa lomsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yamandla kagesi yakwele South Africa i-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe ugesi ofika ama-megawatts angamakhulu amane, 400 megawatts vi zonke, asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane uhulumende uthi uzabe ebhadala ingxenye yesikweledi alaso ku-Eskom viki zonke. Njalo uxoxisana lenkampani ye-Hydro Kahora Basa eMozambique ukubana athole usizo olufanayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Walter Nsununkuli Mbongolwane.
Kuzasebenza okwesikhathi esifitshane, kodwa kuthiwa ngesikhathi siyazi ukuthi i-400 megawatts leyo ayeneli umbane ofunekala kulapha eZimbabwe. Funeka umbane omningi kakhulu, i-400 megawatts leyo imkali kakhulu ukuthi ingancedisa ukuthi ivale isithethe lesi esithiwe ukwehluleka kwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbane ngokwaneleyo. Izakukhona ukuthi ivuse amagesi mhlawumbe eHarare nakubulawayo kuphela, elinye eziyindawo zonke zilizozonkezimnyama. So lokhu kusho ukuthi i-400 megawatts ayeneli ukuthi ilayite imbange yonke efunekalayo kweleZimbabwe. So yindlela nje abazama ngayo ukuthi bayabona ukuthi abantu sofika ekuthetheni ukuthi abantu bazogcina bengene emgwaqweni betshengisela ukuthi khona ayizwe lizivela kaze libe khona. Layo i-South Africa iyazi ukuthi yayibaphale igesi ongaka, bazama ngazo zonke indlela ukuthi bevimbele abantu bezimbange bengaphumi. Ukathi yabona ukuthi sokuthelezeka njani ukuthi abantu bezimbange bacrosse iLimpopo bangene e-South Africa, ngoba isimo sisekhaya asisayenzi.
Yona i-Eskom njengenkampani iyenelisa yini umsebenzi khona ngapha kwele-South Africa?
I-Eskom ivele iyehluleka ukunceda abantu base-South Africa. I-Eskom kuke kwabikwa nje kweviki ephelele ukuthi nayo iyenze ama-losses afika 20 billion rand this year. So okwenza ukuthi i-Eskom nayo iyehluleke ukuthi igcine ama-lights on kwele-South Africa. Lokhu ukuthi bayathatha njalo bekuthengise omunye umbane okufake kwele-Zimbabwe
yipolitics endalayo bazama ngazo zonke indlela ukuthi bavimbele abantu bezimbabwe ukuthi bengangenele South Africa ngoba becabanga ukuthi e-South Africa kungcono. Akula kungcono lase-South Africa ngoba siyazi ukuthi sokusele nje amalanga amalutshana nje ukuthi i-Eskom layo ifike esimeni ukuthi amagesi azabezalwa njengakholokhu kwenzakala ezimbabwe.
Lo bekungumnumzana Walter Nsunungulu Mpongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Uxoxele osandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UZulu wakobulawayo uthi ulelungelo lokuthi aziswe lapho uhulumende eboleka izimali ngoba kunguye obhadala lezo zikweleti, ethi noma ngasiphi isikhathi ilizwe akumelanga lidlulise isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% yendleko kanye lokuqathaniswa kwemali ebuthaniswayo i-GDP. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo labenhlangothi zonke zempilo bebethe gwaqa namhlanje behlaziya ngodaba lwemali abathi luyinsindaba phendule okwamanje elizweni. Unkosikazi Tendai Bobo wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development uthi uhulumende uyephula amalungelo oluntu ngakwenzayo.
The issue here is that our government is not following a constitutional and legal procedures on how to borrow. Indaba ekhona lapha yikuthi uhulumende wethu kalandele amalungelo esisekelo sombuso lezinye indlela ezisemthethweni nxa lapho kubolekwa imali. Ngoba nanku uZulu kabuzwa njalo nxa beboleka ababoleki bakhawule lapho okuthiwa isisekelo sombuso.
Unkosikazi Pretty Sithole osakhulayo uthi baphatheka kubi ngezikwelede zelizwe.
Sizwa silokuphatheka ngendlela engajabulisiyo ngoba uZulu kumele athintwe andubana izikwelede zenziwe njengoba ethintwa ngemva kokuba izikwelede sezithethwe. Uhulumende ulomlandu wokunanzelela amalungelo oluntu ngokuthi uluntu uphathe kanjani, ngoba singakhangela namhlanje uZulu weZimbabwe umahlikilili usebuhlungwini ngendaba yezikwelede azibuza zona ukuthi zathathwa njani, zizabhatala njani. Ngiyakhuthaza uhulumende ukuthi ananzelele ama-rights abantu njalo ukuze abantu bahlale bemsupporta ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Ben Ncube uthi bayathaba ukuthi idale lephalamende selingenele ukubana lincedise uZulu kulokhu okwenzakala elizweni.
So uhlupho esilala ukuthi khona izikwelede lezi azi-oditwa. So mina ngijabulile ubana ke bakhulume ngendaba yokubana iZim Court ikhankasela obana i-Minister of Finance i-audit lezo zikwelede ukuze singabi le situation efana laleyana eyokuthi saphiwa izikwelede ezenational airline eZimbabwe bathiwa khona kumele irecapacitetwe kodwa sananzelela ukubana kule ndiza mthina ezathengwayo kodwa phambilini sezwa kuthiwa no zaze ngasathengelwanga sathola ukubana iZimbabwe Airways yayingasoyelizwe.
Unkosikazi Melissa Nxumalo isakhamuzi sakobulawayo uthi kumele amasela abanjwe phambilini kungakwenziwa okunye.
Kungaqali kubanjwe bona laba abantu fele abatshontshayo kuqala elizweni, singakaqali first sibuye ngokuthi singabhadala kanjani. Abantu abatshontshayo ngobani? Izinto kazi-odithwe ngendlela ezimele zi-odithwe ngakhona. Umuntu obanjiweyo kusibona ukuthi umuntu lo uyangaphi. Sikhuma kathesi kule 15 billion eyahambayo, asikwazi okathesi ukuthi ngaphi. I-15 billion leyo isingakhona ukubhadala isikweletu zonke, but 15 billion ehambileyo. Ama-minerals, amayinwa, ebapumabhoda, imali ziyangena, zingena nge-forex, but sinezikwerede. Singawusisiyo njengama-citizens ukuthi imali yangkhona iyangaphi, ihamba lobani, iyenzani lapho ekhona.
UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngendlela aphathwa ngayo, ukuthi bona abaziswa ngokwenzakalayo, inkokheli esembusweni ichaphaza inotho, ingadingi amacebo lembono yabo, okungaphathisa ilizwe ukuthi liphume enkingeni elibhekane lazo. Loba bengathabanga bathi bazizwa belokuthokoza okuncane ngoba kulezinye inhlanganiso ezibakhangelayo njengomphakathi ezifana le-Public Policy Research Institute of Zimbabwe abayibo abaqoqela umhlangano owenzelwe e-Fidelity Life Center kobulawayo phansi kwendikimba ethi Zimbabwe's debt crisis and its implications to the ordinary citizens. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 1575575 kHz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo ole Diaspora Forum sikhangela ingxabangxoza eziqhamuke phakathi kwabosomabhizimusi bokuza asebehlala kwele South Africa namapholisa awe Johannesburg. Iningi labo lingabe Zimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithente echungweni lingenelani kuhlelo. Osomabhizimusi abakumsebenzi yemithi yokwelapha labakumsebenzi wezempilakahle otshiyeneyo basempukisweni owe International Health Expo owenzelwa eHarare ngenhloso yokwabelana ulwazi lwezempilakahle labantu ukuze bazwisise ngesimo sezempilakahle languncedo abangaluthola elizweni. Intethelo zendaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abamu kampani la abate kwaka e Wild Geese Lodge ngaphandle nje kwedolobha leHarare etshengisa alakho kuzulu embukiseni o International Health Expo. Unkosazana Tutuzile Sisancube wenkampani ePendulum uthi batshengisa okutshiyeneyo kwezokwelapha ngenhlonso yokutholisa abantu okuthengekayo.
We are striving to ensure that all prices in RTGS are competitive.
Inhloso yethu ukuthi intengo yethu ibe ngaphansi ngemali yama RTGS. Intengo le inhle kakhulu njalo le quality yemithi lempahla yethu ngeyaphezulu.
Babukisa abalakho ngaphansi kwendikimba ethi Your Health Matters. Bethi njalo basebenzelana le nkampani e-SMD yakwele United Kingdom elefeka Italy ese-India elungisa abakuthengisayo eZimbabwe. Uzulu kuleli ukhala ngentengo yemithi ephezulu okugcina kubachiya bengisenelisi. Unkosazana Dorin Chimufombo uchasisa abakulungisayo phansi kwenkampani yabo eye-Varicam.
Today we have brought a product that we manufacture at Varicam, and this product can be bought over the counter.
Sithengisa imithi esiyilungisayo njenge Varicam. Abantu abanganelisa ukuthenga kungela ncwadi kadokotela ye prescription ukuthi abantu bayazi limithi esiyilungisa khonapha kwelakithi.
Umeli wemelike Zimbabwe umnumzana Brian Nichols utshele lumbukiso ukuthi ilizwe lakhe liyaqhubeka liphathisa umsebenzi wezempilakahle kunhlangothi ezitshiyeneyo phansi kwehlelo lwesikhwama ese-President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR.
PEPFAR funding to Zimbabwe has increased annually from $22 million per year in 2006.
Usekelo lwemali lwePEPFAR eZimbabwe lwengezele iminyaka leminyaka kusukela kuzigidi ezingamachumi amabili lambili ngomnyaka ka-2006 kusiya kuzigidi ezilikhulu elilamachumi ayisikhombisa zamadola ngomnyaka ka-2009.
Uqhubeke ethi sifika phakathi laphakathi kwalonyaka lesi sikhwama bese siphathise eZimbabwe ngamadola edlula ibhiliyoni eyodwa okwamanje. Emhlabeni jikelele ethi sebephathise abantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 40.6 million abathola ama-antiretrovirals. Abenkampani First Mutual Health bebekhona labo bebukisa ngomsebenzi wabo o-medical aid ephansi kwehlelo oluthiwa MicroMed Plan ohlawulisa ke amadola ayisithupha ama-RGGS nje kuphela ngenyanga njalo elakho ukuhlanganisela ke lohlelo lomngcwabo. Amabhizimusi angene kulumbukiso ophela ngolwesine akhoqela umasipala weHarare, iPendulum, First Mutual Life, Amtech, Varicam, Abe Health Services Board lamanye njalo kulengcitshi ezikhuluma ngezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
The Bekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni elijohannesburg kwele south africa ngemva kokuba amapholisa egqagqelele lo dolobho angena edinga impahla abazithi zatholakala ngokungekho emthethweni njalo bebopha labangela maphepha loba ingwalo zokuhlala kwele south africa okusemthethweni kubikwa kubotshwa abantu abedlula isikhombi abedlula amakhulu ayisikhombisa besetheswa icala lokungabi lamaphepha okuhlala kwele South Africa okusemthethweni. Lokhu kulandela ukuxotshaniswa okwenziwe amapholisa ngabokuza edolobheni leli ngeviki edlileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela kuzwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, Mnumzana Vusi Moses Banda, utshele uChris Gander we-Studio 7 ukuthi izizalwane zakwele South Africa yizo ebesizilesikhathi zihlukuluza abokuza abagcine bephindisela ngeviki edluleyo.
Nomthetho ogunyaza amapolisa ukuthi aphule izivalo angele ezindlini zabantu uthi amapolisa angakwenza lokhu nxa kuphela umuntu ongaphakathi esetsheliwe ngamapolisa ukuthi vula wanqaba, kumbe makuyukuthi kunento embi kakhulu eyenzakala ngaphakathi engakhoza ingozi ey'mpilweni zabantu. Ayikho ingozi isey'mpilweni zabantu ngoba bekungena bantu ey'tolo, kanti futhi njalo nabanikazi bamashopu vele bebengavulanga namhlanje besesaba lokho okwenzakala izolo. Kutho ukuthi amalungelo abantu aphethwe ngendlela kumbe singathi ahlukunyezwe kakhulu namhlanje. Laba abanama phepha abavele bathatha umuntu eyindlela eyihambela babuza ukuthi apha amaphepha akho bakhomba amapolisa abesethathwa afakwe emotweni, kutho ukuthi nabo amalungelo abo ayabe ehambe aphathwa kabi ngoba nakho phela kutho ukuthi umuntu wokuza nje lapha sokumele ukuthi noma unephepha elithi liyakugunyaza ukuthi ube khona ezweni lase-South Africa lelo phepha alisasho lutho ngoba sokumele uphinde ithathwe futhi ususwe emsebenzini ngoba umthetho uthi umuntu wokuza kufuneka ukuthi ahambe ephethe incwadi emkhombayo ukuthi ngakuphi ukuze angahlukunyezwa ngamaphoyisa. Pho ma umuntu ephethe incwadi aphinde ahlukunyezwe kuyabe sokufisha ukuthi lawo malungelo asephinde futhi njalo angahlonishwa.
Ye bangaki kahle kahle ababothiweyo abadojiweyo ngamapholisa?
Sizwa kuthiwa inani labadojiweyo manje selingamakhulu angu-7, that is sisezwa manje asikaqiniseki ukuthi kulabadojiweyo is about 700 of them.
Ye manje kubona labo abadojiweyo abeZimbabwe bengaba bangani?
Asikabi nesiqiniseko njengamanje kasazi ukuthi abadojiweyo ngabakuwapha amazwe. Esikwaziyo nje esaqiniseke ngakho ukuthi abantu abebedojwa ngabantu bokuza indawo le esikhuluma ngayo ekudidi no-Troy no-Delvas no-Fanfilak no-Small yindawo egcwala abantu abasuka emazweni ahlukeneyo ngoba kulapho kuthengwa khona iy'mpahla nabantu abasuka ngaphandle beza kuleyo ndawo bezothenga iy'mpahla abahamba bayozidayisa eZimbabwe. Siyazi kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe baphila ngokudayisa iy'mpahla ema-flea market abazithenga lapha e-South Africa kakhulukazi lapha eGoli. So kungenzeka ukuthi inani labantu beZimbabwe abadejiweyo kulabo bantu liningi kakhulu ngoba abantu beZimbabwe bangabanye babantu abaningi kakhulu abangabokuza lapha e-South Africa.
Lixwayisa abavela eZimbabwe ukuthi benzeni ngalesi sikhathi sodubo lolo?
Namhlanje besibaxwayisa nje ukuthi abantu bahambele kude naleyo ndawo ngoba besibona nje ukuthi ngendlela namapolisa abesebenza ngayo sokungenzeka ukuthi kugcine sokuqale izimpi ngoba amapolisa bethi abantu uma bemile isibangana eside laphaya bebuka nje kuphela aqala ukubalanda ebakhombe ngazele izivamo zabo zama-rubber bullets. Ubona ukuthi hawu abantu bayabuka nje kuphela ngoba bafuna ukwazi ukuthi kanti kwenzakalani kodwa bese bexoshelwa kude. So besibaxwayisa ukuthi abangasondeli kuleyo ndawo iziphele lento eyenzakalayo ngoba into esesiyibona sibona ngathi amaphoyisa adinga ukuthi kube gcine sokunezimpi ngendlela abakhuluma ngayo nama bekhuluma ngabantu. So siyabaxwayisa abantu abayizalwane zeZimbabwe ukuthi abangadlaleli kule ndawo abadlalele kude noma kunezinto abazidingayo kuze kube khona ukuthula mhlawumbe mase kunokuthula bangahambela kuleyo ndawo. Kanti njalo-ke siyasho phela ukuthi njengoba isimo sisibi ngaka sixwayisa nje ukuthi abantu beZimbabwe bahlale bangayi kule ndawo ngoba into esiyibona yiyo leyo ukuthi kudingwa ukuthi kugcine kuthiwa abantu bokuza abanamthetho abalawuleki.
Mnumzana Vusi Moses Banda, isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela izwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, lapho-ke ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulamankampani weZimbabwe alishumi lanhlanu asembukisweni weBotswana uxolo. Inkulungwane lenkulungwane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBhilithana bezithe gwaqa emcimbini weZimfest 2019 owenziwa minyaka yonke. Lo mkhosi ubuthanisa abantu bejabulela isiko lalapho abadabuka khona, begida behlanganiswa yikudla lomculo wasekhaya. uyezwa Jesus Banda usethulela lolu daba.
Umcibilo uhlezi ukhalelwe ngabantu abaningi iminyaka yonke ngoba wenziwa ngesikhathi sokutshisa, njalo ke abantu bavame ukuya kuwe bezimuli izihlobo labangane. Lo nyaka wenzelwe kwelinye iplazi eliseduze ledolobheni leLondon eleColesdale. Abaculi abajabulise abantu bakhoqela uThomas Mafumo, Wiki D, uBusi Mhlanga, uEnzo Aisha, DJ Zindle weSouth Africa, labanye abakobulawayo esebehlala eNgilandi. Uthungayi Tigrayi ngomunye wabo.
Iprogram eyalonyaka ibijabulisa kakhulu ngoba bekulabantu abasifazane abaningi ukwedlula iminyaka edluleyo. For the past years vele bekunzima ukuthi abafazi betholakale beheadliner or the support bengama supporting act. It was difficult to break through or to get linked up with ama slot, but even first lonyaka isikhumbulile.
Usista Senkosi ngomunye njalo wabaculi abakade bekhona, yena ufakaza ngokujabula akwenzileyo.
Sikholisile kakhulu kakhulu kabanzi estejini lapha, abantu bebebaningi kade bezobukela abalandela imiculo yethu yabantu baseZimbabwe, labanye ababuyile bevele ekhaya eZimbabwe, labanye abavele behlala lapha.
UBusi Mhlanga uthi kumele uqakathekiswe abaculi bonke beZimbabwe, kungabi le nketha bechabi.
Kuhle kakhulu ukuthi onkoluja uphefumele abantu bakini, but uyazi ukuthi kubuhlungu kodwa ngenye indlela ngakubanga ukuthi kubuhlungu ngoba kukhanya engazani thina abantu baseMathebeleland. It's like asiqakathekisiswa kakhulu lapha kuZimfesi. Singabantu beZimbabwe, singabantu banye. EZimbabwe kulamaNdebele, kulamaShona, kulamaKhalanga, kulamaTonga, kulayo yonke imihlobo. Lathi sifuna ukuthi siqakathekise kube le fair treatment.
Abantu babuye kulomcimbi labo bafakazana injabulo ebekhona kulomcimbi. Abanje ngomnumzana bekuthemba afuyana.
Into engikholise kakhulu number one mina njengomjida ngikholise ukudla, ukudla beku-right. And i-occasion yakhona idlula eminye iminyaka engike ngaba khona lapha. Iminyaka this year is everything is efficient.
Umnumzana Sipho Gumbo ohlala edorobheni leLondon uthi owalonyaka umcimbi weZimfesi ubuphambili.
MaZimfesi ngibuye nonkosikazi labantwana and this year iZimfesi ngithanda ivenue yangkhona. Ifarm is nice views, is a different venue from last year. Ayikho kuma residential area and ama queues etshwaleni this year is better entertainment and DJ.
Unkosazana Nomsa Mlilo simthole egida kwamagama, so uncane indawo.
Ngikholisa ama artists ukuperforma, ama DJs and all that, and everybody is just socializing and everything is just really organized. Baba labantwana and they seem to be enjoying themselves too.
Baqoloje abantu abanye bahlangana bengabantu abacina nakudala. Kwadliwa, kwawosa inyama, kwagidwa, kwanathwa kungabizozwayo kumcimbi weZimfesi ka-2019. Silethemba baqoqa lomcimbi iminyaka yonke bazabe lokhu bethuthukisa ukuhlelwa kwawo, ngoba walonyaka abantu abaningi befakaza ukuthi ngempela ke ubumuhle. Kukanti-ke abaningi bebesola ukuthi-ke abaculi abavela-ke kwamanye amadolobhu ikakhulu kuntuthi zethunqa bebebalutshwana. Ngakho bacela laba baqoqayo ukuthi bafake nalabo-ke abavela kuntuthi zethunqa. Kukanti-ke imizila ebemide yokuthenga utshwala okwenza ukuthi laba-ke abanathayo bakhale kakhulu. Nimele Studio 7 maplazi neLondon, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Abe kukhanya ukuthi bekungabizwa ozwayo ngale ngase London emcimbini weZimfest 2019. Siyabonga ke Ezra Jesus Banda. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje njengoba isikhathi singasazivumeli ukuba siqhubekele phambili. Igama lami uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.